Injine wana faisi. Asi kutoridza wana kutotambuza. Uchitine utino shandisa maoko pazvinhu zvinoita kurima. Kuita zvekutoketesa sabhuku hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzu. Mberi tikati tarire shoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone idai?
Ehe, tatandira rubatsiro kaviri. Chekutanga kwakauya mabhakeji batino wandu hwedu atakwanisa kuwana tose. Echipiri kukauya huku nematende nesipo zvekare atinakwanisa kuzvipiwa tose pamwe chete nezvazvisingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
Hazvizi hazvienzi tinotoenda kutaramba tambotedza gwizi rwakatora magwere tichinonga. Tichiona kuti homese tichisuka tina zvigayo. Nekuti rwakara huri ushoma takakosa nezvedu dzakatogwa nemvura.
Saka munotora nguva yakawanda zvakadii kuti muunganidze chibage ichi chokuti mungakwanise kugaisa?
Zvimwe zvacho tira mapaza takuzama kufukunyura. Saka zvinotora nguva refu kuti tikwanise kana kuzadza bhaketi remagwere tinde zvigayo.
Ko vana vari kuenda kuchikoro here?
Vana vari kuenda kama havachikwanisa kuenda nekuda kwekuti mifuya dzimwe dzichakatakura mvura inehuwandi vakosa vari kuchikoro.
Ko mvura muri kuiwana kupi?
Izvozvo zviri kutaura chokwadi. Hatina pane sosi yedu yemvura yechitowana mvura inoutsanana kudoenda chinotaimira mvura iri kunyuka pasiyo. Zvibhorani zvedu zviviri zvatinazvo zvakafa.
Asi mumhuri yenyu hapana hapo akarasika nemafashamu emvura?
Aiwa, hatina kurasikirwe rino umwe chete pamafashamu emvura. Asi ngoti mataona ndiwa takangosangana nawo asati mazvisvika pakure kuda munhu akafa.
Pane vanhu vakakuvara?
Varipo vakakuvara nevamwe vakatogwa nemvura. Very sorry panharaunda yedu panapa tine vamwe vakatogwa nemvura.
Vaangani avo?
Vaverengwa vatatu izvozvi. Vamwe vasati vazvikamo ndivo vasati vabatana pamwe kuti timbosangana tikurukura panyaya yemvura iyoyo.